zvirikutaurwa necommonwealth chinhu chakanaka vari kuitiwo maelections edu haasi perfect asi hakuna kakorikuri kwaari perfect kana kuamerica yezvino izvi vapedza kuita mamitemo avo ane musindo wakawanda wanda nenhaurwa nhaurwa dzakawanda asi senyika tine zvidzidzo sehurumende tine zvidzidzo zvakawanda zvokuita kubva paripoti ravo tine zvakawanda zvokugadzirisa kuti a2023 zvataurwa necommonwealth zvakataurwa neeu zvakataurwa neafrican union navamwe vese vakauya kuzoona zvenge zvisingataurwe futi zvakare kudivi redu isusu remedia sekutaura kwatinogara kuita kuti tiri kuopena media space tiri kuregistra maorganizations anoda kuregistra tiri kutavhura matv saka nyaya yekunzi state media chakati chakati inenge isiri nyaya tiri kuvandudza mitemo yedu tiri kuenda kumutemo unonzi broadcasting service act which is bsa tiri kutaura nezveipa musi wa7 kusvika na8 tiri kuita all stakeholders conference mudecember nini tiri kuita all stakeholders conference tichadeala nenyaya idzi and it will be a very inclusive process saka hongu nhaurwa dziripo asi chikuru kuvana vezimbabwe ndechokuti mutemo wedu bumiro remutemo redu hombe ratinoti constitution yedu inofanira kuti mitemo yese iri munyika medu ienzaniswe iite maringe neconstitution iyoyo yatinoti muchirungu harmonization or alignment with the constitution kana tikangodaro zvese zvinotinakira
saka muri kuvimbisa kuti panozoitwa dzimwe tsarudzo chero vese vanopikisa mapato ose anenge achiwana mukana panhepfenyu rapa
vanenge vachiwana mukana panhepfenyuro because nhepfenyuro dzacho dzese dzakatowanda dzakasiyana saka hazvisiri nyaya yekunzi une iwewe wawanapo nokuti tenge tisina nhepfenyuro imwe chete tenge tisina tv imwe chete tenge tisina maredio mashomanana tenge taanawo kwese kwese zvokuti zvangova kwauriwo kuti voice yanyika rakamira sei asi tichatarirawo kuti ivo vacho vape mikana yakafanana kumapata akasiyana siyana.